Vamalava vati matare ese epamusoro nea magistrate ari kushanda zvakanaka kusiya kwematare anoona nezvevashandi ayo vati anoda kugadziriswa.
Engagement with the senior judge of the labor court, which was due to have the performance of that court improved, will be undertaken immediately. The magistrate court also performed very well.
Tichataura nemutongi mukuru wedare iri kuti rishande zvakanaka. Matare amagistrate akashandawo zvakanaka chose.
Vashora kubvundutsirwa nekuchisibvirwa kwavanoti kurikitwa vatongi vachiti zvinosuwisa kuti izvi zvaitwa nevanhu vanosanganisira magweta. Vati zvakakosha kuti matare vanhuwo zvavo nehurumende varemekedze bumbiro remutemo wenyika vachiti izvi zvinoita kuti munyika muve nerunyararo. Gweta muzvarifa dzaimaere vanova zvakare ringu yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira Mount Pleasant mudare reparamende vati vanotarisira kuti kodzero dzevanhu dzichatevedzwa sekutaurwa kwazvaitwa navamalava.
Tichitarisa zvataurwa naHonorable Chief Justice, isu tinoziva kuti kodzero yemunhu umwe noumwe ndeyekutongwa achibva kumba, nokuti munhu wese anonzi ari innocent haana mhosva kusvikira akonvictwa kana kuti aonekwa ane mhosva. Isu kwatinoziva kuti Honorable Justice Kalava vasatabatwa nemhosva pamutemo, saka kodzero yavo yekutongwa vachibva kumba inofanira kuremekedzwa.
Sachigaro vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti kunyuta kwemagweta neveruzhinji pamusoro pemashandiro ematare munyika kunoratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Vati nyaya yavasikala inonyadzisa matare uye anofanira kugadzirisa nyaya iyi.
Zvinonyadzisa justice ngavagadzirise kunyunyuta kuripo. Tikatarisa vanhu vari kumbunyikidzwa mazuva ano, munhu wese angotaura asingafadzi hurumende ari kuendeswa kumatare, nekuti hurumende inoziva kuti kumatare ikoko hakubudi zvakanaka. Vari kuti munhu anozopuwa anozonzi ahwina kuhaikoti asi anenge atosevha mwedzi yakawanda ari kurimani.
Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemutemo zvakare vari nhengo yeZANU PF vaEnergy Mutodi vaudza Studio 7 kuti vafara nemashoko avamalava vachiti zviri pachena kuti vanoda kuti nyika itevedze mutemo. Panyaya yavasikala vaMutodi vati,
isisi mamembers of parliament tinotevera mutemo weseparation of powers kuti tinogadzira mutemo nejudiciary watch interpreta mutemo. Saka nyaya dzavasikala tinodayira kuti dziri mukati nedare uye kuti zvisakwanisa kunge zvichipedzwa nezvimaererano nemutemo.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vaudza Studio 7 kuti vamalava vataura pachena kuti matare haana divi raanorerekera. Vati avo vari kugunun'una nenyaya yavasikala vanhu vari kuda kuti matare atonge nyaya sekuda kwavo.
Nyaya yavasikala ndo nyaya dzanga dzichitaurwa naChief Justice mustichi yavo dema vateereresa kuti kana uchienda kumatare edzimhosva, enda uine tarisiro yekuti nyaya iitwe zvine nduramo. Usingatarisire kuti zvako zvaunoda zvisirizvo zviri kuenderera nyaya ndizvo zvinosungirwa kunge zvichibuda. Saka avo vari kuti matare haasi kuita vane zvavaida kuti zvinge zvichiitwa nematare, asi matare ari kuita nyaya senyaya.
Mutungamiri wesango remagweta munyika Rema Society of Zimbabwe amai Rumbidzai Matambo vatiwo zvakakosha kuti vatongi nemagweta varemekedzane pabasa.
Panga paine zvipingaidzo zvakati wandei zvaiita kuti basa risanyatsokufamba zvakanaka. Saka takatoshanda chaizvo nesimba kuti titi magweta akwanise kuunza nezvitemo zvavo kuJudicial Service Commission. Vakauyawo vakataura nesu magweta vakaedza kutionesa nepaikwanisa kugadzirwa.
Vamalava vativo vanofara chose kuti vaparirwa kushanda kwematare gore rino apo nyika yaine makore gumi yaine bumbiro remutemo idzva. Vativo komisheni yematare edzimhosva yeJudicial Services Commission iri kuedza napose painokwanisa kuona kuti nzvimbo dzese munyika dzave nematare uye kuti vatongi vese varambe vachisimudzirwa ruzivo rwavo pabasa kuti vaite basa nemazvo. Ndakamira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangucha.